pepa iroro revana kuti vanyore ipepa rakaratidza kuti havaremekedzi marudzi mamwe nemhaka yokuti hazvirevi kuti kumatebhereni kwakashayikwa munhu anoziva chindeere kuti adudzire zvangaifanira kunyorwa nevana ivavo uyewo mashoko akadaro haadzidziswi vana especially vanobva kuprimary mashoko akadaro because haaremekedzi hunhu
vamoyo munoti kudii nenyaya iyoyi kuti vana vanenge vari kuprimary uko vangadzidziswe here mamwe mazwi aanganzi aye haana kunyatsokodzera kana kuti inotogumisira yakunzi nevamwe sex education
ipapo tinoona senge pari kukanganiswa nokuti kana vana vachikura vachinzi vari kudzidziswa tsika dzakanaka zvinotangira pamazwi avanodzidziswa avanonyoreswa mazwi zvakare anoita kuti mwana anorerukirwa nokutaura mazwi iwayo topedzisira zvetiti vana vemazuvano havana tsika I think sezvataurwa naHonorable Khumalo panofanira kuti kana mapepers achisetwa ngaave nekutarisawo chimagariro evanhu nezvinotarisirwa mukukura kwevana vachipiwawo mazwi akanaka zvichienda zvichidaro even tikatarisa shoko ramwari rinotaura nenyaya yekuti kana vanhu vari vadiki vanenge vachipiwa mukaka vozoenda vachipiwa mabhonzo I think tofanira kuzviremekedzawo izvozvo kuti mashoko atinodzidzisa vana ngaaende achikwira nemazera
Honorable Khumalo ndodzoka kwamuri ivo vezimusekika vari kuti hapana chakaipa pane zvavakaita vachiti ivo mamwe mashoko angari mubepa iri anoshandiswa nevana vari kumadhorobha mamwewo achishandiswa nevana vanenge vari kumaruwa
aiwa chokwadi chiripo ndechekuti ngavakumbire ruregerero kuvanhu vanotaura chindeere hazvirevi kuti vanhu mazuva ano vakutaura chinonzi slang zvaakutoreva kuti takuchinja matauriro echindere nemhaka yekuti ndozvokutaura mudhorobha tiri kuti isusu tine tsika nemagariro anoitwa muchindere zvakakosha kuti kana muchinyora zvinhu zvakadaro mombonosvika munzvimbo idzodzo mohwereketa nevanhu magariro imomo kuti muhwisise kuti matsika nemagariro edu akamira sei saka vanhu vezimuseki havana kodzero yekuti zviri right because havasi mandere isusu vanhu vacho vakutaura chiru cha tiri kuti aiwa handizvo zvamaita makuda kuti hamusi kuda kutiremekedza here tiripo isu varidzi vacho end zvamakanyora zvinotuka uye zera racho ramanyorera zvinhu izvozvo izera diki ndikubvumirana navamoyo because kana mwana achizvagwa ndosaka achinwa mukaka dai zvaigona kuti mwana akazvaga anobva adhi asadza kaita vapa sadza vaifa saka tiri kuti ngatifambai navo vana ava vachiri kumboyama mukaka kusvika vagona kusvisvina mabhonzo
ndodzoka kwamuri vamoyo dambudziko iri ringagadziriswa sei
dambudziko ringagadziriswa nokuti panosetwa mapepa ngapatariswe kuti ino izimbabwe iri zimbabwe totarisa macultural needs enyika yedu totarisa kuti zvii mavalues api atiri kuisa muvana and then totsvaga vanhu vanofanira kuseta mapepa vanoziva rurimi irworwo
Honorable Khumalo kupeta chirongwa chedu dare reparamende ringaite sei kuedza kugadzirisawo iyo nyaya iyi
tine vimbiso yokuti vamiririri veparamende vanogona kumuvha yatinoti emotion vachishoropodza zvaitwa nezimuseki uyewo mazimbabwens anobva kumatebeleland vane kodzero yokuda kusangana neportfolio committee yeeducation